Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo yechiundu rabai election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrain marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia mumakwikwi eafrica nations championship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nezvinobuda musarudzo dzemunyika. Izvo zvinotevera sarudzo yekutsvaga mumiriri wechiundura mudare reparamende iyo yakaitwa nemugovera. Sarudzo iyi yakaona bato reZANU PF richikunda. ZESNI inoti yakaona kuti paishandiswa magwaro evavhoti maviri uye vanhu vakanga vasina kuwaniswa dzidziso izere pamusoro pesarudzo idzi. Sangano iri rinoti rakaonawo zvakare kuti paive nevanhu vane mazita akafanana vakazvarwa zuva rimwe chete uye panzvimbo imwe chete asi vozongosiyana nhamba dzezvitupa chete. VaBrown and Love veZANU PF vakawana mavhoti 9,426 vachiteverwa navatakudzwa Guzete veNCA avakawana mavhoti 445. VaBrighton Mujiti veFreezim Congress vakawana mavhoti 145 kuchitiwo vaWebster Zulu vePDZ vachiwana mavhoti 118. Sachigaro weZesne vaAndrew Makoni vanoti zviitiko zvakadai zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo neZEC. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
SeZESNI muongorori yatakaita takaona kuti izvo ZEC ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga rakashandiswa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregister after maelections e2013. Ongorori redu iri kuratidza kuti mashandisirwo emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambirwo esarudzo nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapiya kumarozi aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzechitupa dzakafanana, zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Kopanyaya uye dzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Edu yetinoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti veZEC havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwa iyo kuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa anofanira kusendekwa kudivi poungwa vhoters roll itsva iyo ichange ichishandiswa pamaelections ari kutevera. Saka tinokurudzira kuti zeki ishande nechimbi-chimbi kuti voters iroro ringe riripo. Kwoitawo voter education nekuti mumwe nomumwe arega kuvhota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika iri kuitwa nemapolitical parties yekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolitical stations itsika inofanira kuti ipere.
Avanga vari sachigaro vezesini vaAndrew Makoni vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuzeki pamusoro pezvinyunyuto izvi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat razivisa nasi kuti inflation yadzika kusvika pa 0.31% kubva pa 0.75%. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeupfumi kana zvinhu zvakadai kuchanetsa. Nemusi wechitatu pamusangano wezvemabhizimusi wakarongwa neInvest of Zimbabwe, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakati vanoda kuti inflation ikwire kusvika kana pazvikamu zvinomwe kubva muzana kuitira kuti upfumi hwenyika hutange kushanda zvakanaka. IMF yainge yamboti inoona inflation yeZimbabwe ichisvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana muna zviita. Kana inflation ikanyanya kuderera sezviri kuitika muZimbabwe, inoguma yave deflation. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inenge yanyanyisa kudzika zvichikonzerwa nekushayikwa kwemabasa, zvinokonzerwa neupfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara avayambira kuti upfumi hwenyika wananga kumawere.
I think zvinotirakidza zvinhu zviviri. Chekutanga, aggregate demand muekonomi ichakaderera zvakanyanya nekuti inflation kazhinji inomezhawo zvakare kuwandudzika kweekonomi, inomezha yatingati health kana kuti soundness yeekonomi. Saka makaona inflation iri kudhuza nana 0% uko zvikurakidza kuti muekonomi hamuna aggregate demand. Inde hamusina aggregate demand, zviri kungoreva kuti number one mareal incomes evanhu, mari ine vanhu muhomwe inenge yakadzikira zvakanyanya. Zviri kuratidzawo zvakare kuti production muekonomi yakaderera zvinonyanya kukonzereswa nedambudziko redeindustrialization iri kuitika, uyewo deindustrialization iri kukonzeresa nyaya yeinformalization. Saka maincomes evanhu ari pasi zvakanyanyisisa, uye makambani ari kuvhara, nyaya yeproduction iri pasi. Chechipiri zviri kuita bilai nyaya yehigh cost of living iri muZimbabwe. Tiri kuti inflation yakaderera, asi makaonawo kuti cost of living muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Makaenzanisa mitengo yezvinhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika, kunana Zambia, wana Botswana nana South Africa, munotoona kutoti mitengo yezvinhu muZimbabwe uri pamusoro-soro. Makaona mitengo yechingwa, for example, chingwa chemuZimbabwe chinodhura pane chingwa chekusouth Africa na chingwa chekuZambia. Cost of living muZimbabwe iri pamusoro-soro even though inflation yedu iri pasi. Saka pane ka paradox ipapo pakuti inflation iri pasi but the cost of living iri pamusoro.
IMF yakati iyo inflation inogona kusvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% mukupera kwegore. Zvinokwanisika here zvine zvatiri kuona izvinezvi?
Zvinogona kukwanisika, zvinogona kusakwanisika. Chambe chinyanya kudriva inflation inyaya ye multiple pricing regime yanga yaunzwa nekuparwa kwakaitwa mabond notes. Patori nema different price levels anenge achichargewa whether uri kushandisa cash, uye effect yekuti value yebond note ne value ye US dollars market zvakatosiyana. Saka izvo zvazvichidrivewo zvakare inflation.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura parunare na Blessing Zulu Studio 7. Mm. Mamwe madzimai ekuLions Den pedyo nechinoi vanoti vave kurarama nekutengesa sadza kuvarimi nevatyairi vedzimotokari dzinenge dzaenda kuzotengesa chibage paGrain Marketing Board iriko. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadepot eGMB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumutsetse, mamwe madzimai emuLions Den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda iputugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mpepereki vanogara mumusha weLions Den mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza. Amai Mpepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mpepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanise kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB.
Ndovatotonota sadza rinenge rina advantage sezvo havakwanise kuenda mumacantines chaiwo chaiwo bhozi vanongaida kuswededza chii marurawo anongona kuti vatoya votodya atomhanya anoswededza chii rori rake sesitimweyowo netumabhara twedu tivatengeserewo sadza chidaro chidaro.
Amai Mpepereki vanoti vanowana profiti yemadhora 10 pazuva.
Hai shoma, tinongwana tumaputo twedu pamwe tongwana mumatezenanzanzi.
Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati, avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorifarira makuseni, vamwe masikati ano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii, nokuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa parotoshupa kutengesera pacho unoti kanzuro iri kuti tanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aids. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid ndofunga chibage icho chichangota ndofunga 2 months kana kuti month yasara, saka hatikwanisi kuwana mari yekutora mamedical aid.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro, munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vanoti dambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGMB.
Kodzestini haichamiri taramba yakadai, saka ichokwadi kuti tine challenge pano, kwete paLions Den chete, kutorawo kuti ichallenge yakatarisana nenyika.
Nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika, GMB inonzi yakapinza basa vechidiki veZANU-PF vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti National Service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muCameroon razivisa nhasi kuti mauto 34 haasi kuzivikanwa kwaari zvichitevera kunyura kwengarava yavo kumahombekombe kwenyika iyi apo yanga ichiendesa chikafu kuchitsuwa cheBakasi. Mauto matatu kubva mauto 34 ndiwo akakwaniswa kununurwa mushure mekunge chikepe chavo chinonzi Le Mundenda chanyura kumahombekombe kwedhemdusha nenguva dzenhanhatu mangwana nemusi wesvondo. European Union neBritain vatanga hurukuro dzakadzama dzekutanga pakupatsanurana kwavo matiyu ose achiti yave nguva zvino yekuti vaende mberi nehurukuro nechimbi-chimbi. Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weEuropean Union uri paBelmont, pakutanga kwehurukuro dzekurambana kwavo dzemazuva mana huri kuotara zvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain, vaDavid Davis vati zvakakosha zvikuru kuti hurukuro dzavo dzave kuratidza michero. Apo upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere, madzimai akawanda anoti ari kunetseka zvikuru kuti aronge mhuri dzavo zvakanaka nepamusana pekutadza kuwana mari inodiwa. Mashoko aya akabuda nguva pfupi yapfuura apo madzimai akaungana muHarare pasi pechirongwa cheUnited Nations Population Fund yakabatana nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aibva kumativi akasiyana-siyana akaungana muAfrica Unity Square svondo rapera, uko kwaipiwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri, kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko. Mumwe wamadzimai akawana rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndeamai Grace Maketo vanogara kubudiriro. Amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore cheJadele, vanga vasingakwanisi sezvo makliniki ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa JADELE. Amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda.
Ndoona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo seizvozvi, kana vangouyawo vakati family planning mahara tongouya, nokuti mari yacho neuchishayiwa yekuti uende kunoiswa nekuzobviswa kwaisa, nokuti tinoona kuti zviri nyore kuya pana vauyawo vanhu vakaita seivava, tinoona kuti zviri nyore kazhinji kacho.
JADELE ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu. Mumwe wemadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwa nokunzi loop. Amai Chidomadziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu.
Maservices efamily planning especially paJadeo apa nema loop vanhu havambozviafodi, nokuti ukaenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa. Ukanoti urida kuiswa JADELE vari kuti $15. Ezvinezvi mari vanhu havasi kumboiwana, saka $15 yacho haitowaniki. Unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vakungogara, nokuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere depo racho, futi pamwe inenge risingamuitire. Saka anenge achida zvinhu zviri zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu. Saka aiswa futi JADELE rachona, kana awana $15 yechekuti aiswe JADELE rachona, onzi $20 kubviswa. Moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yachona iyoyo kuti anobviswa futi. Saka unoguma munhu angogara futi nacho chiri muruoko. Apa kune makensa ariko hauzozivi kuti ndikagara nacho cheo chayo expire chichazokonzera chifu.
Mumwe madzimai akabva kuruwa, amai Linet Kwashi, vanoshandisa mapiritsi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira. Asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva, sezvo pamapiritsi ari nyore kukanganwa kuamwa.
Maservices efamily planning ari nyore kuwana, asi vamwana vakwanisa maafoda, nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kuclinics anenge achiita $15. Saka mwana anenge asingazokwanisi kuafoda kuti vanoiswa. Imba mazona vanhu vanga kungozvara-zvara nokuti kuti vanoiswa pamwe mapiritsi anenge achivaramba mwanga achikanganwa kuti vanoiswa JADELE zvine zvichidhura havazokwanisi.
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena. Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda.
I think
hangu semkadzi echidiki ma family planning methods anofanha kuwanikwa pachena kune munhu wese wemukadzi muZimbabwe because most of kadzi vari muno muZimbabwe havashande vazhinji vacho vamwe vacho vanoita mabasa emaoko but income yavo ishoma
kuiswa jadhele kunoda gumire madhora mumwe mushandi wokuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanokadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri.
Sometimes because of economy nyange nyaya kuti kufunga unaomera zvakanaka pane dadamuzi kuti pane anozi mafees anochajwa mari inochajwa kuti upo esevhisi yakati panoda $25 panoda $5 imari shoma but imari isingagoni kuonekwa nemunhu wese wese.
Pamusoro pejadhele neloop dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu. Nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapiritsi nemakondomu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki vekuZimbabwe vanobva kuzvikoro zvakasiyana siyana vari mumakwikwi eFirst Global 2017 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheTeam Zimbabwe nhasi chabuda zvakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranhasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda. Amai Aritha Mare, mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava, anotaura nezvaitika nhasi.
Vachangobva mukutamba mechavo yekutanga ndi tirikufara zvakanyanyisa nekuti vangatoratidza kugona kwavo zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena vanomakanda maanochengetedzwa zvese nekuti robot ringe richikwanisa kunge richimira riri rega zvese izvozvo vazvikwanisa vakatwa zvakanaka tafara chaizvo. Kupera kwezuva ramangwana ndopatinenge takuziva kuti taita zvingani zvipotswa kuti tahwina here kana kuti zvakamira sei. Gemu yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vangu vachiwana mvura yakachena saka tandigadzira robot rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose. Vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino, mutungamiri wesangano reFirst Global vaJoe Sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo science ne technology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka. Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri. Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience, technology, mathematics neengineering. Mumwe mudzidzi Gamuchirai nechitima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience ne technology kwete kuchikira kure.
This is your common achievement, but you find good waskana no one so kita the same thing since we all got the same brains anyway, it's like how we can do this.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena. Uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya. Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School, Tariro Muzowaka, anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya. Zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotara kuti kugara mugeto asiradzo kuti haugoni zvakawanda. Ini ndotogara mugeto but I know programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Zim 1. The president's car is called Zim 1. This one is also a Zim 1.
Nhasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingahwine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
munhau dzemitambo. Zvikwata zvenyika zvemutambo weragby nenhabvu zviri kudzoka zviri maoko chete kubva mukushanya kwazvo kuNamibia mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo, kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Masebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A, ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Zvakamira zvakadai, mavanga ekurohwa kwemasebos asati adzima, Maorias akatevera izvi nekuisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma2018 Africa Nations Championships. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika musemunioma stadium nezuro. Mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena, avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu bhati kuti Zimbabwe yari 1-0 bhati hatotokotarisawo patatemechi kuti chii togona kukoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haiwo haisi zvauti inonyangotyisa bhozi vakazovo pamusha pedu tinovarovowo chii kana 2-1 tinohwina tinovimba namhofuwo kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi Makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maWarriors, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu utorwadzikana ndisingamboita kuti timu yavanodyiwa si 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimu painenge yadzokawo yauyawo kunoku. Vakomana ngavarambe vane pawa vasidzokera kumashure painouya kunoku tinogona kuidya tinohwina tinoziziva sapoti nechaisa fuu sapoti yakakwana.
MaWarriors ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCOSAFA Castle Cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita maWarriors ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yebai election yakaitwa kwaChiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo yeChiundura by-election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza nezvimwe zvekudya kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia mumakwikwi eAfrica Nations Championship. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande.